Well, you know, some borrowers. Check, 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 check. Follow me then. Kudanchi pindanchi rasika, faranchi fundanchi panika, konanchi tatanchi makisa, kudonanchi simuka. Zvino zvatozvino mukwira nebutsika, tichireva hatina mushonga. Tinombowana tombotambudzika, mari ndovanenge vakaronga. Imi munomuvengereiko imi, mwari muchingomototarisira pasi. Imi munomuvengereiko imi, machitika mafuta kusika musika. Follow me then. Yako kutawira yuye muombe. Uza kangano kamana wachiombe. Siri muro pa ujuga mumupo. Nena chuka na shawa ya kana wadinga kupe. Tawanda muma yinore kubekwa. Kuma isi ngayire yisa tinga noreka. Kaka mila kupembe ya kana toreka. Tiri mashasa keshli pasi na fita. Dada dandinge. Zedu zolita zeka. Endereka timboreka.
Follow me the
sea. See I wanna end. See I wanna end. Koi mi muna muvengere iko. Tawanda muna muvengere iko imi. Hakambo nana kukutorere iko. Hakambo nana kukutatire iko.